was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kavatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi kuri musi wechina 25 kukadzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoenda kuulawayo uko vari kutarisirwa nhasi kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvekuwanisa guta iri mvura. Uwandi hwezvizvarwa zveZimbabwe zvino mvumo yekushanda muBotswana hwakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti kusvika nenguva dzeina masikati vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana manomwe nevana kana kuti 2074 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose nezuro wakare, apo chirongwa chekubaya nyika yose nhomba chakapinda muzuva retatu. Bazi iri rakazivisawo kuti vanhu vasere vakafa uye vamwe makumi mashanu kana kuti 50 vakawanikwa aine chirwere ichi pavanhu chiuru nemazana masere nevana kana kuti 1804 vakavhenekwa. Vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vakanga vachiri muchipatara pakupera kwezuva musi wechipiri. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 nyika yose wakasvika pazviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 35,960, kuchitiwo vanhu vafa kubva patanga chirwere ichi nyika yose vakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,456. Zvichakadaro, sangano reEuropean Union rinoti Zimbabwe munguva pfupi inotevera iri kutarisirwa kuwana nhomba inodarika miriyoni imwe chete pasi pechirongwa cheCoalition for Epidemic Preparedness Innovations kana kuti COVAX. Izvi zvabuda padandemutande reTwitter reEuropean Union. Chirongwa cheCOVAX chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization ichibatsirwa nemasangano akasiyana-siyana kunyanya reEuropean Union, uye chakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. Pari zvino, Zimbabwe yakapiwa nhomba zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 kubva kuChina, iyo yakatanga kubayiwa muHarare svondo rapera uye mamwe matunhu kutanga nemuvhuro. China yakazivisa nezuro kuti ichapa Zimbabwe imwe nhomba zviuru mazana maviri. Zimbabwe inoti yakatenga imwe nhomba zviuru mazana matanhatu kubva kuChina inosvika mukupera kwemwedzi uno. Asi vakuru mubazi rezveutano vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba vachiri vashoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Brighton Chireka.
Tinotenda Ministry yeHealth veutano neugwaro ravo ravakataura kuti ndavanani vachange vachibayiwa kekutanga. Taona kuti vashandi vemuzvipatara, ana mukoti, ana chiremba ndo vatanga kunzi vaite sei vabayiwe. Kozouyo vanhu vari kushanda kumaborder edu, maimmigration officers nevesecurity vanoshanda neruzhinji vari kunzi vanofanira kuita sei kubayiwa kekutanga ipapo. Kozoyo vane zvirwere zvinoita kuti vakabata COVID vanorwara zvakanyanyisa, vanotoda kutopinda muchipatara, vari kunzi vanonga vachibayiwawo kuzia vanhu vari mumaprison.
Vamwe vamataura ava vanonzwisisika vakaita sana Chiremba nevamwe vari mumabasa ekudzivirira nyika vari kumaborder uko vanosangana nevanhu vakati one day. Kose zvakakosha kuti vanhu vari majeri vange vachibayiwa nhomba iko kusina kwavari kuenda.
Nokuti vakanyanya kubatana mumuprison majeri nevamwe vari mumarefugee camps vanzi vanenge vachibayiwawo kekutanga. Zvinhu zvakanaka chaizvo.
Hurumende iri kuti iri kutarisira kuti ibaye vanhu vakawanda zvakadii sekunzwa kwamuri kuitawo Dr. Chireka?
Vari kutarisira kuti vada kubaya vanhu vatingati pachirungu 60%, at least 60% yepopulation yedu.
Sei zvakakosha kuti vanhu ivavo vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vange varivo vabayiwa nhomba iyoyi?
Takwanisa kuti chirwere ichi chinonge chisisina simba rekuramba chichipararira kana tichinge tavaccinate vanhu vakawanda kudaro.
Chirongwa chatanga asiwo tiri kuona kuti vanhu vashoma ndovaenda kuti vaende kunobayiwa. Dr. Chireka, vamwewo vari kutaura neStudio 7 vari kuti pane zvavari kuverengawo mumawhatsapp zvekuti vasade kuenda kunobayiwa nhomba iyoyi vachitivo inogona kukanganisa utano hwavo. Uyewo hurumende iri kuti nhomba iyi haisi kumanikidzwa kuti ibayiwe munhu zviri kwauri. Munoona seiyo nyaya iyoyi?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavateerere zvavari kuudzwa nana Chiremba, vabve pakungofambisa zvinhu mumawhatsapp zvinhu zvisina kana nematuro ese, zvinhu zviri kungonyorwa nevanhuwo zvavo vasina kana ruzivo, asi vachisiya ruzivo rwavari kupiwa nana Chiremba wavo.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Emazano Munangagwa vachiperekedzwa nemumwe wevatevedzeri vavo vaKonstantino Chiwenga nevamwe vakuru vakuru muhurumende vakasvika muguta reUlawayo neZiro Manheru pamberi peurongwa hwavo hwekukumikidza chirongwa chichawanisa guta iri mvura kubva kuEpping Forest kunyamandlovu, pamwe nekuparura chimwe chirongwa cheGwai Shangani icho chichawanisa zvakare guta reUlawayo mvura kuburikidza nepombi dzichange dzichizhuwa mvura iyi. Basa rekuvaka dhamu reGwai Shangani rinonzi rakatotangwa kare uye rinotarisirwa kunge rapera mukupera kwegore rinouya, kuchitiwo basa rekutora mvura nepombi kubva kudhamu iri richinzi rinotarisirwa kutanga chero nguva. Bepanhau reHerald rinoti chirongwa chedhamu nepombi dzemvura cheGwai Shangani ndechimwe chezvirongwa zviri pasi peurongwa hwekuwanisa mvura kuguta reUlawayo hweNational Matawele and Zambezi Water Project. Redzidzo yepasi vakaine matema vakazivisa nezuro kuti bazi ravo rakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro apo rakamirira kunzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti zvikoro zvovhurwa riini. Nepfenyuro yeZBC inoti vamatema vakataura izvi nezuro kuUlawayo pavaizivisa nezvebhodhi idzva reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani vanoti vanotambira danho rakazotorwa nehurumende rekudududza kubva paurongwa hwayo hwekuda kutanga yabata mari dzevashandi vasina kutaura kuti vanoda here kana kuti kwete kupinda muchirongwa chekuchengetedza mari chevashandi vehurumende cheGovernment Employees Mutual Savings kana kuti GEMS. Hurumende yakambenge yazivisa kuti yaizenge ichingobatira mushandi wese mari yekuisa muhomwe iyi, asi munyori mubazi republic service commission vaJonathan Utaonashe vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vashandi vehurumende vanoda zvavo kupinda muchirongwa ichi vave kufanirwa kutanga vanyoresa nemapazi avo, kwete urongwa hwekutanga hwaikurudzira kuti vatange vabatirwa mari vasati vave nhengo. Homwe iyi inonzi ichange ichizobatsira vashandi nekuvakweretesa mari dzinenge dzichizobereka muripo uri pasi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGundani pamusoro penyaya iyi.
Chakakosha ndechekuti pamari yemunhu salary haifaniki inge ichibatwa muridzi asina kupa mumoyo kuti ichibatwa. Saka naizvozvo scheme inonzi iri voluntary yakafanana nei ye James yakatangwa ne Public Service Commission inova ndiyo employer wedu wevarairidzi. Zvanga zvisina kukodzera uye zvanga zvisiri pamutemo kuti employer angoere kana abata mari yemunhu iye mushandiye asina kupfuma kuti mari yake ibatwe. Saka U-turn yavazoita iyi yokuzochinja kuti anoda hake ngaabatirwe mari yake nokufuma kwake nokunzwisisa kwake kuti anenge achizowana chauviri kubva kuskimu iyi ange ari nhengo yeskimu iyoyo. Asi kupfuura ipapozve tinotarisa isusu toona kuti pane mari yakabva kutreasury yatitika ikapinzwa muskimu iyi. Kana tikatarisa mari iyoyo inenge yakapinzwa ichinzi ndevashandi vedu vese vehurumende. Sezvo mari iyi yakabva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vehurumende, chero ikave voluntary, chii chinozoitika papfungwa dzakanaka dzokuti mari yakambobva kutreasury ichinzi ndevashandi vese vechi vehurumende? Saka chakakosha paskimu yakadai ndechekuti vanhu vagare pasi, Public Service Commission nesu tinomirira vashandi kuti tinzwisisane kuti urongwa chaihwo chaihwo hunofanirwa kunge huchiiswa panzvimbo hwakamira sei.
Kouyawo nyaya yegadziriro yekuvhurwa kwezvikoro kunyange pasati pane zuva richavhurwa zvikoro. Imi sesangano rezimuta, izvi zvamuri kutarisira kuti zvinge zvagadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa?
Tiri kutarisira kuti munhu wese ange atestiwa, angava murayiridzi, angava mwana wacho anova kuchikoro. Uyezve tiri kutaura panguva yokuti tine ruzivo kuti mavhakisini akabva munyika. Zvinenge zvakakosha kuti ivarayiridzi vacho nekana vacho tinge tine ruzivo rwakakwana rwokuti mavhakisini aya hombowo nedzidziso yakakwana yokuti tinokwanisa kuchiyambuka pachikamu checovid-19 zvakanaka. Nenyaya yekuti pane kutya kukuru kwokuti ko iwo mavhakisini ayaya achakwanisa kubatsira vanhu here kana kuti anogona kukanganisa vanhu. Asi tinoda kuti tishandise ruzivo nedzidziso neprogramu kubudikidza nezvirongwa zvinenge zvaiswa kuitira kuti munhu wese adzidziswe kuti pane mabenefits aripo pakushandisa mavhakisini aya. Kana tika panguva yakadaro ndonguva yatozotarisira kuti zvikoro zvikuru. Asi imomo muzvikoro macho tofanira kunge mune gadziriro yakakwana.
Avanga vari mutungamiri wezimuta vaRichard Gundani vari parunhare kuGweru neStudio 7. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine mvumo yekushanda muBotswana hwakaderera nezviga zvitanhatu kubva muzana mumwedzi mina yekupedzisira ya2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa necovid-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nebazi reStatistics Botswana rinoratidza kuti uwandu hwevanhu vasiri zvizvarwa zveBotswana asi vachishanda munyika iyi zviri pamutemo zviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana. Pavanhu ava zviuru zviviri zvine mazana maviri ane gumi neina kana kuti 2214 zvizvarwa zveZimbabwe uye ndizvo zvakawanda kudarika zvekune dzimwe nyika dzose. Asi uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe hunoratidza kuti hwakaderera zvishoma ne 0.6% zvichienzaniswa nemwedzi mitatu yekupera kwegore rapera. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru musangano weLabour and Economic Development Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kwevanhu vari kurasikirwa nemabasa kuri kukonzerwa necovid-19.
Covid-19 yakonzeresa kuti mabhizimusi akawanda anga achivhara, vanhu vakawanda vachirasikirwa nemabasa both in the formal economy neinformal economy. Masectors anyanya kuafektwa zvakanyanya nemalockdown nemarestrictions atatiri kuona. Masectors akaita setourism sector uye utakaona even informal economy mipache zvayo ndo yanyanya kuafektwa zvakare nemalockdowns.
Vachitambara vaenderera mberi vachiti kana paine nyaya yekuvharwa kwemakambani vanhu vanotanga kugumurwa ndevanobva kune dzimwe nyika. Nokuda kwekuti nyika zhinji dzakanga dzobatsira vagari venyika dzadzo vasina mabasa nechikafu nokuda kwemitemo yairambidza vanhu kubuda mudzimba, Dr. Chitambara wauza Studio 7 kuti vanhu vanoshanda munyika dzisiri dzavo vangangosangana nematambudziko makukutu kana denda iri rikasapera nekukasika. Imwe nyanzvi munyadzi upfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vaMorgan Dzumbunu vaunza Studio 7 parunare kuti vaishanda mudzimba ndivo vakarasikirwa nemabasa kunyanya.
Kana vanhu vakushandira kudzimba obviously havachasweri kumaofisi, so vanenge vakuswera nemhuri dzavo, vakudisadvantaja mamaidi naye anga achiita livhi nekuswera vachichengeta mayadi nevana vevanhu kudzimba idzodzodzo. So unowana zvaakurwadza kuti munhu uya uyaka haangagari panhu pamwe chete nani nebhosi yake.
Vadzumbunhu vaenderera mberi vachiti yasvika nguva yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinoshanda mubotswana zviruke mazano ekuti zvingatangisa mabhizinesi azvo pane kuti zvive vashandi. Sezvo vagari venyika yebotswana vasiri vanhu vanofanira kushanda mabasa asiri emumahofisi, vadzumbunhu vakurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitsvage mikana kubazi rekupfuya zvipfuyo nekurima.
Mabasa adzoke nekukasika, naivo pamwe vakwanise kushandika navari kuti vane minda varimewo.
Chimwe chizvarwa chezimbabwe icho chakarasikirwa nebasa racho muguta reFrancistown Botswana vaFortune Mombeshora vanoti kupererwa kwavo nebasa kwakaita kuti vafunge zvokuzviitira mabasa avo nemaoko.
Unogona kuzviitira something, you can start a new life and do something better, because here the economy is too stable. Usinga rely on somebody or even a company, you can just do, start your own things.
Zvichakanaro uwandu hwevanhu vari kushanda muBotswana asi vasivagari venyika iyi hwakawedzera nezvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana, uye ruzhinji rwevanhu ava runoshanda mumapazi ezvekurima nedzidzo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana. Dini Shingirai Matondo.
Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau. Bepana ore Daily News rine musoro wenhau unoti hurumende yakati zvinhu zvave kutarisirwa kuita zvakanaka, ichiti gohwo rakanaka riri kutarisirwa mwaka uno richaita kuti mitengo yezvekudya idzikire. Bepana ore News Day rine musoro wenhau unoti gurukota rezvedzidzo yepasi vaKaini Matema vakapomera mhosva yekusabuda zvakanaka kwevana vakanyora bvunzo dzakanyorwa gore rapera kuzvirango zvehupfumi pamwe nekusaita basa nemazvo kwevakuru vezvikoro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chizvarwa chekuhonjorasi chakanga chakawanda mune imwe kereke mudunhu remizuri muamerica kwemakore matatu nechidimbu chichitiza kudzosirwa kumusha kwacho chakazobuda mukereke iyi nezuro. Alex Garcia akazobuda mukereke iri muSt. Louis nechitatu mushure mekuvimbiswa nehurumende yava Joe Biden kuti haizotevera nyaya yake yekuti aburiswe muamerica. Imwe nyanzvi yekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations iri kukurudzira kuferefetwa nekukasika kwenyaya yekuti mauto eEritrea akamanikidza kudzokera kumusha. Vapoteri vekuEritrea vaigara mudunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray. Gwaro renyanzvi iyi rinonzi rakatosvitswa kuUN Human Rights Council. Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7 pamwe chete nevagari vemuZimbabwe. Zvinondishamisa fani. Last time Reserve Bank governor akanaunza kuti vanhu vachapuwa ma1000 pound at a given time. Kubva zvo zvakaanaunzwa, inini ndiri kutaura ndakawana 1000 iyo kamwe chete. Thereafter handina kuzombowana kana 500 kubank. Now that vamangudla vaanaunza kuti izvo vachaita kuti vanhu vange vachipuwa 2000 every day depending nekuti mari yachona here kubank. Mashoko anofadza fani kana achaanaunzwa naReserve Bank manager, but practical hazviitike. Chimwezve chinhu chinonyanya kundishamisa ndechekuti mari iyoyo inogona kutanga kuzara mustreet mabengi sati yako. Saka, we are first demand kuti tichizongono swipe. Kuswipe kwacho kuno kutokostira a lot of money. Shua daiva manguja wa simbaraza ipapo. Anuda hakezo kuswipe o swipe. Anuda zo kupuwa mari. Opuwa. Isu tino gara kumi shaiva jiji. Tino tenga mavetable kuma vendors. Surely you cannot swipe. And you are going to quit eco cash. Daiva manguja wa simbaraza wa taura. Idiru shinjerwe zimbazume. Unga fara upa machete nini. Dino tenda angu. Ndiro tenda angu, ndiro kutaura, ndiri pachipinge.
Magadi, magadi ko pa studio 7 apo. Varume ndine mubvunzo mukuru pana Morgan Committee kuti tizive kuti vakapindira pakusonetsana ne MDC Alliance here kana kuti varida kurwisana ne ruling party kuti vagotongawo nyika. Ndoda mhindura yakazara kuti vagone kuti pindura notiri kungoona zvinhu zvese zvese hapana kana chatiri kumbonzwa kuti vazotaurawo zvakati pamusoro peuhipi kana unaku Zanu PF varingonangananga nachamisa kuti iye chakati ndeche MDCT apa vakambodzinga maMP nemakansera vachiti iri bato harinei nezvamogeni tsvangirai nhasi uno vakudzoka vachiti zita zvadii vakomana nguva yekurwisana nezanu PF vachaiwana kuti vachipedza nguva vachitambisa vachitaura nachamisa. Chamisa kutomupa masimba kwavari kuita chamisa munhu wevanhu kana vakadodii vakadii zvavo chinotarisa isu tinongotarisa mufananidzo wachamisa ndiwo watinovhotera come 2023 vachiita matakana navavi vananakupi wavananamonzero wavananakumuchananamudzuri siyana nezvamuri kuita nanganai naed ndiye ari kutonga kwete chamisa. Chamisa akuita zai kuita zani ane bhora ndiye anomakwa naika tinoda kurwisana nezanu PF kwete kuti kurwisana MDC to MDC. Okay, thanks.
Makadi, 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 kustudio 7. Tinotenda, tinotenda nekuda kwenhau dzenyu dzamunotipa. Ya, munotaura chokwadi, nhau dzenyu hadzina kupepetwa manyepo. Saka isusu tinokutenda imimi, vana mukomata nomukawande, pamwe chete combination yenyu. Ana Blessing Zulu, Jonga Kandinire, mese nana Sisi Mazelasi. Nukutenda ina basa ramuneta. Andoti naiwa yaya ndumbu mira pano. Kasangaya ni mizekari. Zita ndini chitota.
Vangali nana mkumata nuka wande pastu Joseph. Dari kumbira awo kutumidu kutuko kurumende yegu ya mnangakwa yu. Varu mbofunge iyo ni wana meduwe zukoro. Hei, gawati furo zukoro. Zimbabwe nga isa ito ngandiyo yegenye. Damzikore corona virus. Nika zaka wanda zine damzikore corona virus. Patili kuro zaka huru kutuwa duwana. Mba zao zizoke parvimbo. Wana wedu waraskiru wa nini. Nika zaka wanda panye koro. Waraskiru wa zikuru. Taikundirisa ole umili ya tinzwe pao. Zikuro rafu wa. Wana waoni kwa kuswera wa chito ozo. Kutunua pare mamba naraganaka. Nukuchipa wote kada kutarisa. Kutini. Pachangi faa kukakiru kukuru rakubu. Pachangi waa kutanga kunechana kukuni maticha. Maticha wa strike afuti. Kutasakwenda kuchikoro. Shunuramba sifungu oraya wana wedi. Wasinge endi kuchikoro. Shikatai kumbiro umende ipa hapo. Kutijei. Ngaimbo kazirisa upe education hapa. Pa education hapa. Ngaimbo pa kazirisa. Dini bibi chukukwa. Ndipa South Africa. Pa witi benga hapo.
Pastu diapo, magadi kwa namkuma Jonga, namkuma Tadnono Kawandina, namkuma Blessing, sukuno kumushatiri nane nyikando, erikuenda ne reverse chete, mazwane erimu reverse.
Izo zanga ziri pfungwa dzevamwe vatereri ve Studio 7, zisine ine Studio 7. Isu, atina divira takarerekera, tumira imazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Nemusi wakukadzi 24 nepfenyuro yeVoice of America inopemberera makore makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 kubva zvayatanga kutepfenyura. Murima mumazuva ekutanga ehondo yepasi rose yechipiri kana kuti Second World War Hurumende yeAmerica yakasunga kuti paifanirwa kuve neurongwa hunopikisa mashoko ekunyepa aiburitswa nemanatsi kuburikidza nekuvepo kwenzira yekuburitsawo nayo mashoko echokwadi asina kwaakarerekera. Nekudaro, nepfenyuro yeVoice of America yakavambwa musi wakukadzi 1942 yakatanga kutepfenyura kwemaminitsi 10 nemashanu mururimi rwechijerimani musi wakukadzi 24. Panhau dzekutanga idzi pakabuda izwi raiti, rino izwi riri kutaura riri kuAmerica. Zuva roga roga nguva dzino tichange tichitaura kwamuri pamusoro peAmerica nehondo. Nhau idzi dzichange dzakanaka kana kushata. Tichange tichikuudzai chokwadi. Kubva pakutanga, Voice of America yakatsvaga mukana wekuti iburitse zviri kuitika muupenyu hweAmerica. Nekudaro, sezvinodiwa nemutemo, VOA inofanirwa kupa nhau nemazvo dzisina kwadzakarerekera uye dzakadzama, dzakaenzana, dzinoratidza mafungiro eAmerica nemapazi ayo pamwewo nemitemo yeAmerica. Ibasa reVoice of America kutaura nyaya yeAmerica pasi rose. Vakadaro vaive mutungamiri wenyika vaJohn Kennedy pakucherechedza kusvitsa makore 20 kweVOA. Vakati iri ibasa rakaoma kwazvo uye rinogona kungoshanduka chero nguva. Kune rumwe rutivi, uri ruoko rwehurumende runofanirwa kuve zvakare ruoko rwenyika, saka ibasa rako kuburitsa nyaya yedu pasi rose nenzira inomirira utongo hwejekerere pamwe neAmerica nenzira inotambirika. Asi nerumwe rutivi, nechikonzero chekuda rusununguko, unosungirwa kutaura nyaya yedu nenzira yechokwadi, kuitaura sezvakataurwa naOliver Cromwell pamusoro pemufananidzo wake kuti nyorai mifananidzo yedu sezvatiri, nezvakashata zvedu, nemhopo dzedu, zvese zvedu zvinogona kunge zvisingaite kuti titarisike ipapo. Nekudaro, vanhu pasi rose vakanzwa zviitiko zvakakosha mumakore zana pane penyuro yeVoice of America kusanganisira nemamiriyoni 610 nemashanu vakateerera musi wa20 Chikunguru 1969 pakamharwa pamwedzi. Sezvakataurwa nebazi rezvekunze kwenyika padandemutande reTwitter musi wakukadzi 1, 2021, kuti pazuva rayo rekutanga kutepfenyura VOA yakaudza vateereri kuti nhau dzinogona kunge dzakanaka kana kushata, tichakuudzai chokwadi. Kubva pazuva iri kusvika nhasi, VOA yazivisa kutaura nevanhu pamwe nekubatanidza vanhu pasi rose mukutsigira rusununguko neutongo hwejekerere. Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Bazi rezveutano rinoti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika 294 vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 nyika yose pakupera kwezuva nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuulawayo uko vari kutarisirwa kukumikidza pamwe nekuparura zvirongwa zvichawanisa kuti iri mvura. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine mvume yekushanda muBotswana hwakaderera mumwedzi mina yekupedzisira kwa2020 muchiitiko chinonzi nenyanzvi dzeupfumi chakakonzerwa neCOVID-19. Tabata shuka kumagume chirongwa chedu cha nasi. Iwa inesu zakare manero wa nasi. Apo tucha kupai zingwe na u. Kana mchida kututumira tamba mboja. Zitumire ku studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Anukuone kaine mufaro. Dini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.